Madzimai anosvika makumi maviri awaniswa zvitupa zvekupedza zvidzidzo zvemakombiyuta nhasi muHarare kuine kurudziro yekuti hurumende iparure nekutsigira zvirongwa izvi kusimudzira madzimai mumadhorobha nemumaruwa. Mumwe wemadzimai aya apinda muchirongwa ichi muzvare Ratidzo Unistava audza Studio 7 kuti anofara chose kuwana mukana wakadai panguva ino pasi rose riri kumhanyidzana nenguva pakushandiswa nekuwaniswa ruzivo kwemishina yechizvino zvino uye ati ane chivimbo cheku ruzivo rwaawana ruchamubatsira mumabasa ake ezvemutambo.
Inini semudzimai ari muarts industry ndiri mutambi anoita zvakawanda imomo kumafirimu nekutheatre, ndiri kufara zvakanyanya neprogramu yatayakaitirwa nezefapa, nokuti ukazvitarisa uri kuona kuti kwataa kuenda technology iri kuadvanza zuva nezuva, zvinhu zvese zvangove digital. Saka ukazvitarisa kare vanhu vaitosangana kuti muudzwe kana kuti pane chakati, pane maopportunities akati, tiri kufamba takadai, tiri kudai, but iye zvine zvinhu zvese wakwanisa kutongeita pacomputa, woita online.
Vambi wechirongwa ichi muzvare Angeline Domingo vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira madzimai aya kuitira kuti vakwanise kuzvitsvagirawo mikana yakanangana nekusimudzira mabasa avo nenzira inoburitswa pamadande mutande akasiyana-siyana kana kuti paindanet.
Chinhu chikuru chatakaona ndechekuti kwakaita kushambadzirwa kwakaitwa neCulture Fund kuchinzi kune mari yabuda. Ndobva ongororo yedu yaratidza kuti madzimai mazhinji akanga asina kukwanisa kuapplya kuti vatsvagewo kuti vaone mukana wokupiwa mari idzi nekuda kwekuti vakanga vasina maskills ekushandisa macomputers kuti vaite zvakanga zvichidiwa pakuita maapplications emari iyi. Saka takaona zvakakodzera kuti chinenge chiri chinhu chikuru tikadzidzisa madzimai kuti vakwanise kuwana mikana iyi.
Vachitaura pamabiko ekupemberera nekuwanisa madzimai aya zvitupa zvekupedza zvidzidzo aitwa panzvimbo yeParkview Restaurant muHarare, vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano iri muzvare Karodzi Mwasha vakorokotedza nekukurudzira madzimai kuti abatane nekushandisa ruzivo rwavawana mukuzvibatsira.
Chatanga ndiro kutenda maparticipants edu nekupedza kwavaita training, and tinokurudzira vamwe madzimai arimo muarts kuti vauye vaite matraining, and it also helps us in being creative in our different platforms as female artists.
Munyori mukuru webazi reMinistry of Information, Communication and Technology Dr. Biula Chirume vatenda sangano rezefapa nekuparura chirongwa chinosimudzira madzimai vachiti bazi ravo rine donzo rekushanda nemadzimai anoita mabasa akasiyana-siyana mukuvawanisa ruzivo rwekushandisa mishina yechizvino-zvino. Vawedzera vachiti zvinofadza chose kuona madzimai achiita mabasa akarerekera kuchirongwa chehurumende cheNational Development Strategy NDS, icho chinobata zvekare nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino kana kuti digital transformation, izvo vati zvichabatsira kushambadza nyika yeZimbabwe kunyika dziri kunze. Vanhukadzi vazhinji vanoita mabasa ezvemitambo muZimbabwe zvinosanganisira mafirimu, netembo, mimanzi nezvimwe zvakadaro, vanochema-chema nekushaikwa kwemikana kana zvichienzaniswa nevanhu rume. Sangano rezefapa rakavambwa munandira gore rino nechinangwa chekusimudzira vanhukadzi vanoita nezvemitambo yemaarts nekurwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasi Mondlovu.